kudurugwa kwomweya mutsvene. Zvino vadzidzi vakati vakaungana mune imwe imba muJerusarema vachiita mutambo wavo vakamirira kudurugwa kwomweya mutsvene, ipapo kutinhira kunenge kwemhepo kukuru kwakanzikwa kuchibva kudenga kukazadza imba yose. Ipapo ndimi dzinenge dzomoto dzakaonekwa dzikamhara pamusoro poumwe noumwe wavo. Ipapo vakazadzwa nomweya mutsvene vakatanga kutaura nendimi dzakasiyana siyana. Zvino vakanga vagere paJerusarema navaenzi vaivapo vakashamiswa nokuti vakavanzwa vachitaura mumwe nomumwe norurimi rwake. Vakatanga kubvunzana mukati memwoyo yavo vachiti, "Ko, vanhu ava vasi vaGarirea here? Sei tichivanzwa vachitaura nendimi dzedu?" Vamwe vakavaseka vachiti vakanga vadhakwa. Asi Petro wakati achiona mifungo yavo iyi, akadanidzira akaparidza achiti, "Vanhu veJerusarema nemi mugere mukati mayo, musashamiswa nezvamaona izvi. Vadzidzi havana kudhakwa asi kuti vazadzwa nomweya mutsvene. Jesu uya wamakauraya pamuchinjikwa, wamakarovera pamuchinjikwa mukauraya, Mwari wakamumutsa ugere kurudyi rwaMwari. Isu tiri zvapupu zvake, asi tinokuudzai kuti tendeukai mumwe nomumwe asiye zvivi zvake mubhabhatidzwe muzita raJesu." Zvino vevaiwedzerwa kwavari vaitendeuka vakawedzerwa zuva rimwe nerimwe. Petro akaenderera mberi navadzidzi vake vakanga navo vachiyanana nokunyengetera paminyengetero yavo nokumedura chingwa mudzimba dzoumwe noumwe wavo. Vakagoverana zvose zvavakanga vainazvo mumwe nomumwe nepaishayiwa napo vachirumbidza Mwari.